gakava rinemunyika mirijonga yematongerwe nyika mirijonga yekuti munhu anonzi hauvhoteri paunota enda unoti handigoni kunyora enda kumusana wasabhuku chifi iwe mambo enda unoti ngehabvumidzwi pati yakatisi haibvumidzwi kuita zvese zvaitwa neapartheid zvaitwa nasmic zvese zvechimbwasungata zvese zveudzvinyiriri hatibvume izvozvo nyika ino takairwira kuti ive nerusununguko one man one vote munhu ane kodzero dzekuvhotera paanoda kwete kuchitidzirwa kwete kuita zvemhirijonga kwete kuita zvechibhinya hakuna nyika inovakwa nemupinyi hakuna nyika inovakwa nemabara nyika inovakwa nekunzwanana nekunyararo nekutanana nekusimbisana 1980 ZANU PF yakanokumbira United Nations kuti iye kuzoona sarudzo munomu nenyaya yekuti Smith yanga ane chimbwamupengo ende anga ari chigevenga saka ike zvino tongoona kuti dzimwe hama dzedu dzaakuita zvechigevenga zvechimbwamupengo saka panotoda kuti tibatsirwe nerimwe boka riri pamusoro rokuti rite nhengo senyika yeunited nations
asika kuti United Nations iuye kuzoita sarudzo vachamisa panodiwa kuti General Assembly itenderane kana kuti Security Council munoona here muchikwanisa kuona rutsigiro rwekuti izvi zviitwe
zvirevemutemo tinotoziva zvatiri kutaura kuti zvizobvumirwa ndonge makumbira saka izvizvi ugwevedzisi kutuma kanduma yekuti ane zvatiri kudawo kuti zviitwe zvakanaka iyo United Nations yozoona kuti zvinofanira kuitwa ndezvipi isu kugona kubudirira kana kusabudirira toda zvakaitwa 1980 United Nations iuye ione kuti sarudzo dzifambe zvakanaka haisi mhosva kukumbira kuti vaya narefuri kana muchinge muri pamakakatanwa haisi mhosva kukumbira munyayi kana musati mawirana pasati vaya nesunga wakama yakakwana haisi mhosva kuva negwevedzi kana muri kumhiri kworwizi nekumhiri kworwizi panotobikwa inozambuko kana ratingati bridge muchirungu ndo ratiri kutsvaga United Nations au nefadbak saka hapana chitsva isu tinobva tatanga zvinotonaka rwiyo kana rwavambwa rwaakupfumbira kana vakaramba havo kuti vabvumire vakarega kuya nemahongera vakarega kuya nengoma asi isu tatanga kuno kuvamba rwiyo rute kana bhesi rouya netena zvaakuvandudza kuti nyika yende mberi toda sarudzo dziri pachena dzine runyararo dzine rugare vanhu vavhotere pavanoda muzimbabwe ndo zvatakarwira muna 1980 tikaona independence one man one vote kwete one man one village one vote kana kuti one subject one vote inobva yaitwa munhu wese izvo zvatimira nazvo
asika vachamisa vezanupiefu vari kuti munenge makurumidza kurovabembera vachiti munyika hamuna gakava kana hondo yekuti pangade kupindira kweUnited Nations
izvo zvinotokuratidza kutaurwa kuita vezanupiefu kunokuratidza kuti pane makakatano haana kutanga nhasi akatanga navatsvangirai namugabe zanupiefu neopesini yanga iriko even before that zvainoita zumu nezanupiefu saka nyaya dzemasarudzo nyaya dzemapato nyaya dzematongerwo enyika dzine dambudziko kunyika yezimbabwe toda kuti tichigadzira tive nemupendero tisaramba tichingoenda nekubvaruka kwembatya yenyika toda kuti kuchiva nemupendero izvo zvinonzi kwanza makurumidza maita sei hakuna unozviziva kuti kazhinji zhinji mukanonokera zvinhu munozowana zvinhu zvashata especially kana taita hama inodya mutupo mazino anoora satoda kugadzirisa mazino asati aondomoka ese kuti tisasara tine manyada mumasadzawo tifambe nenyika inenge ine mazino ndozvatoda kutanga tagadzira
ko vamwe vari kuti madi kuenda kusadak neafrican union musati makwira makati
sadak takaenda african union takaenda madhoyo waya takatovhura tinotova mukati nyaya takatozvitsveta anozvidziva nyaya dzatiri kutaura dzinozikanwa muno muafrica mese United Nations kungozadzikisa kuti nyaya iyoyo ifambe zvakanaka nekuti ndo boka guru uye tiri nhengo yeUnited Nations saka hapana chitsva chatiri kuita kungozadzikisa izvo zvinotarisirwa kubva kwatiri tinosaka tati nyaya dzesarudzo dzemuzimbabwe dzinoda kudziitwe zvakasiyana hatingaiti chinhu chimwe chete nguva nenguva toti kuseri kwakoni